Vakange varipa mhemberero iyi vaisanganisira nhengo yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC amai Lindiwe Zulu, mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi pamwe nemutevedzeri wavo amai Melody Chaurura. Vachitaura pamhemberero iyi vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ambassador Chris Mutsvangwa vakakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane uye ishande pamwe kuitira kuti nyika ibudirire. Ambassador Mutsvangwa, avo vanovewo nhengo yedare repamusoro repolitbureau muZANU-PF, vakati mhuri yeZimbabwe yave kugara mutambarakede. Amai Zulu vakati vaive pamhemberero iyi nekuda kwekuti sangano reANC ndiitsika nditsikewo nebato rakarwira rusununguko reZANU-PF. Mutauriri bato reZANU-PF mudunhu reJohannesburg vaKenneth Mandaza vakati vakaona zvakakodzera kupemberera zvido zvevakashaya vachirwira rusununguko.
Zvanyanya kuita kuti tipemberere nyaya yekuti kuuya kweutongi hwevanhu munyika yeZimbabwe chinhu chakarwirwa nevazhinji vakarasikirwa noupenyu. Saka zvakangokosha kuti tiwane mukana iwowo kutondera zuva rakakosha kudai.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Singo vanoti uku kupemberera mvura yauya nemheni.
Upenyu hwevana veZimbabwe huri kutowedzera kuoma zvichikonzereswa neuori huri kuitwa nevakuru kumusoro ikoko.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti hapana nyika isina matambudziko.
Tinonyanyisa kuti tifare zvicho kuti tine tarisiro nezveupenyu hwamangwana. Hurumende yedu iri kutungamirirwa naPresident Mnangagwa ine nzira yavatarisa yavatotitungamirira kuti ndokwanisa kuti tisvike tipona chiedza nazvo.
VaAndrew Nyati, munyori mukuru musangano rePatriotic Front, vanoti hapana chikonzero chekupemberera zuva iri sezvo mhuri yeZimbabwe isati yave nerusununguko.
Independence yakasiyana nerusununguko. Independence means kuzvimirira senyika. Yetu rusununguko means kusununguka kwevanhu. Ndozvisipo after 41 years.
Mumwe muimbi David Simombe anoti akafara kuimba pamhemberero iyi kunyange hazvo paive nevanhu vashoma nekuda kwechirwere cheCovid-19. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.